A very good evening, Zimbabwe. You are listening to Studio 7 from the Voice of America on October 18th, 2019. And this is Live Talk. My name is Chris Gande.
And I'm Marvelous Mhlanga Nyahuye.
Tonight on Live Talk, we are talking about the ever-rising cost of living.
And to join this discussion, please phone us directly at 001-202-619-2077 and we'll call you right back.
Live Talk goes out to Zimbabwe on our 909 medium wave frequency and on 4930 and 15460 kilohertz short wave Monday through Friday at 8 p.m.
And on the internet, you can also reach us at www.voazimbabwe.com, www.voashona.com, and for Ndebele, www.voandebele.com.
Thanks once more for joining us. You are listening to Studio 7 Live Talk. This evening, we are talking about the ever-rising cost of living that has impoverished the majority of Zimbabweans.
When President Emmerson Mnangagwa took over after a bloodless coup in 2017, the price of bread was 19 cents. But today, a loaf of bread costs $15, in some places 16, in some places 17. Just one example of the sharp rise in prices of basic commodities that have continued an upward trajectory since Mnangagwa took over.
But Mnangagwa, whose government has accused some business people of sabotaging the economy by raising prices, has threatened those retailers who are raising prices that he will take stern measures against them. Let's hear what he said.
Topinda munyaya yema price. Arikungo kwira. Pandino famba andino vunziwa. Kunzinai murambu. Magambo tera utukunesha mwino munyu iriti. Kana baba wane wana wawo wano mpopota. Ukazobona worowa mwana anye nga anyanyisa. Unotanga waji. Ukatae ndokurowa. Ukatae ndokurowa. Iyo ramba achita. Tashika pokuti zino desha miachirowa.
That was President Emmerson Mnangagwa threatening retailers who raised prices yesterday.
But businesses have complained that the country has no foreign currency and the economic environment is not enabling.
Consumer rights groups and labor say a family of five now needs upwards of $6,000 per month to buy basic consumer goods, yet on average a worker gets less than $1,000 per month.
And the current state of the economy has led to many workers failing to go to work because despite prices rising on a daily basis, wages have largely remained stagnant.
To join the show right now, tell us about the hardships that you are facing and what you think should be done to turn things around. Please note that we are live streaming this show right now on our Facebook pages, VOA Studio 7, VOA Ndebele, and VOA Shona.
And for those that are just joining in, like we said, we are now live streaming, so please join in the conversation. And you know what to do, share our feed when you come on the program, Chris.
Yes, and if you wish to join the show, you can phone us directly at 001-202-619-2077 and we'll definitely call you back. And our WhatsApp number is +1-202-465-0318. Yebo, zulukandaba siyadibana njalo kuhlelo Live Talk. Lamhlanje ke sikhuluma ngomumo wezomnotho elizweni. Abantu abanengi bekhala ngokudubeka besithi hayi abasenelisi, into ziyaqonga nsuku zonke mihla ngemihla. Isinkwa ebesithengwa nge-90 cents ngeminyaka emibili edluleyo, lamhlanje sesifika $15-16 ukuya edolobheni usuka emalokitshini ukuthi ungene nxa ungayiso Zupco usiya emchoveni, imali yakhona la isiqansile sidlula ama-$6-7 kusiya ngokuthi uya ngaphi. Ezitolo lapha sokunzima, abanye bayangena baphume, umuntu elengisa izandla ngoba hayi intengo yakhona bathi hayi ayisayenzi. Marvelous.
Mm-hmm. Kuneo vachango vakupinda mchirongwa tino kuchingamidzai. Nasi pachirongwa chedu che Life Talk tiri kutarisa mamiriro akaita zvinhu nyanya panyaya dzemitengo. Sekunzwa kwamamboita tambokurizirai mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vachitaura ivo panyaya yezvavari kuti ivo zvingazoitike kune avo vari kuramba vachikwidza mitengo. Sekutaura kwataita zvakare pakapinda vaMnangagwa pachigaro muna 2017 chingwa changa chiri pa 90 cents less than a dollar. Asi pari zvino vazhinji vari kuti ivo chingwa chiri kuwanikwa icho chiri pa 15, 16 ne 17 dollars. Vazhinji vari kuti pari zvino muri dzavo hadzichatoziva zviya zvataimboziva kuti muri dzinokwanisa kunge dzichinwa tii dzozodya lunch dzozodya kudya kwamanheru. Iye zvino tiri kuona kuti muri dzinogona kuwana kudya kamwe pazuva. Saka ndozvimwe zvatichange tiri kutarisa kuti imi muri kuzviona sei zviri kuitika izvi kwamuri ikoko kwakamira sei. Asi pari zvino zvakare imo muno muWashington DC mine misangano yeWorld Bank neInternational Monetary Fund iri kuitika pari zvino uko kuri kuzeyewa nyaya idzodzi dzemari. Saka ndakaita rombo rakanaka kuwana mukana wekutaura negurukota rezvemari Vantuli Ncube tichivabvunza nyaya iyo yekuti nyaya yebond note iri kunetsa vazhinji nekuti vazhinji vari kuti pavanomuka vanenge vachifunga kuti chingwa chiri pa $15 voenda kuchitoro vosvika chapa 17 zvinoreva kuti bond note inorara iri pane imwe price mangwana yomuka pane imwe. Hatichida kunzwa kuti pane zvichasanduka here. Regai tinzwe kuti vakati chii. Vanhuve muri muno muWashington mafambirei kunoku?
Ndauya kuzoatenda mameetings eku IMF na World Bank annual meetings. Kurukuria nenyaya dzemari dzeupfumi dzeeconomy to see how Zimbabwe can benefit globally from its partners.
Munoona pane chichabuda here tichitarisa mamiriro akaita zvinhu munyika pari zvino?
Oh yes, no, chichabuda zvinhu zvakawanda in the sense that we'll get the support that we need to undertake and complete our reforms. That's what we've come here for.
Asi vanhu vakawanda vari kuti dai Zimbabwe yachinja mapolicies akawanda panyaya yezvemari munoti inezvo?
So zviri kuchinja bit by bit. Zvicha stabilize. People should be patient. Things will come right. We cannot undertake reforms and expect instant results. It will take time, but zvicha stabilize.
Pane nyaya zvakare yemabond notes iri kushusha vazhinji vari kuti kosei musiri kudzokera kuma US dollars pari zvino?
Oh, mabond notes ka icurrency yedu ndo Zimbabwe dollar yedu tinayo tofanira kuidzigira. We should be use it and support it. Everyone should support it. It is our currency.
Asiri kushanda here pari zvino? Mutarira mamiriro akaita zvino kuti pakasangana yemabond notes yanga ichinzi 1 to 1 asi zvinezvi vazhinji vari kuti hazvina kumira zvakadaro.
1 to 1 yangisingashande. Because there's no way bond note was 1 to 1 to the US dollar in terms of value. It was constraining our economy. Our industry couldn't compete with deindustrializing. When Zimbabwe needed a more competitive and weaker currency. So it's good, but it is weakened, but the issue now is stability.
Apo tanga tiri kunzwa kubva kuna Vantuli Ncube vanova ivo gurukota rezvemari. Takaita rombo rakanaka zvakare kunge tine hurukuro nemumwe wemutevedzeri wemutungamiri webato rinopikisa reMDC inotungamirwa nava Nelson Chamisa, amai Linette Karenye Kore vari kuno zvakare kumisangano iyo iye IMF neWorld Bank. Regai tinzwe kuti ivo vari kuona sei nyaya yezviri kuitika iko kuno.
Ndini Mai Karenye ndiri kuno kuWorld Bank kuWashington DC.
Maona misangano yakamira sei?
Misangano ndaona ichimira zvakanaka. Ndaona zvizhinji kuti senyika tichiri kure. Tinotoda Mwari kuti atibatsire kuti tisvikewo kune zvimwe zvaakuitwa nedzimwe nyika.
Zvii zvamuchapakurira vari kumusha vakamirira pari zvino?
Va swandicha pakurira vari kumusha ndezvekuti tinofanira kuchinja mapolicies edu ekuti zvii zvatinofanira kuita. World Bank iri kufanda maprograms akawanda evanasikana emadzimai ari kupinda into entrepreneurship kunyanya-nyanya vasikakadzi vachiri vechidiki. Saka chandaona ndechekuti maprograms iwayo tiri kufandwa senyika asi nyaya yemapolicies edu ndo ari kutadzisa kuti zvinhu izvi zvizoonekwa uye zvizoratidza kuti tine zvatinopiwa. Na World Bank chakudiwa ndechekuti tiite make sure kuti sema MPs tiite make sure se MDC kuti taita come up nema alternative policies kuti nyika yedu izo implementa zvatinoitirwa ne World Bank nyika ikufamba.
Munoona zvichizotambirwa here izvi?
Zvandinoona ndezvekuti haizi nyore kuti ZANU PF izotambira zvinhu zvakanaka nekuti ivo vane zvavanoti zvakanaka, asi chandinoona hapana zvazviri kunakira nyika. Ndawao nenguva yakanaka pandapinda vamuturi vari papanel vachitaura zvavanoita kuZimbabwe. Ndatoti nechemumoyo ndikaseka ndikati chikurukuru ndechekuti kana munhu akanzwa musoro anofanira kutaura kuti ndiri kurwadziwa nemusoro ndokuti ubatsirwe. Asi zvavaita nhasi munhu ari kurwadziwa nemusoro asi ati ndine mudumbu muri kurwadza. Saka zvoreva kuti nyika yedu inoramba iri kumashure, inoramba ichiwana kusabatsirwa nekuti kune vamwe vanototi Zimbabwe zvinhu zviri kunaka mushure mekunga vanhu vataura zvinhu zvisiri izvo zviri pagiraundi kumusha. Chandingangoda kutaura ndechekuti vamutuni vataura kuti ivo vari kuda kubudisa, vari kuda kuvaka industry 12 billion industry nechekuita nezvemaminerals. Then ndaseka ndikati zvogoita sei? Ko ivo 15 billion yakamboshaikwa ichazenge ichizopinda papi? Uyewo zvavangada kuita ndivanani vangada kuuya kuasosieta nenyika isu tichitombotaura kuti munyika medu tine mari dzinokwanisa kushayikwa dzemaminerals? Uyewo sehurumende tinongotora maminerals achienda ari raw asina kana finished product inobudisa mairi. Saka zvizhinji zvavataura ndanyatsobutsikana kuti dambudziko rinoti Zimbabwe irambe iri mukushupika ndeyekuti tinovanza urombo hwatiinahwo vari kumusha vazhinji vachitambwa.
Maona mukana wokutaura here navanhu kana kubvunzawo mibvunzo?
Mibvunzo panga pasina mibvunzo, ivo ndo vanga vari papanel vachitaura maringe nezvavanoitawo semaministers. Kuno vanga variko maministers aitaura nezvekwavo. Ndatofarira minister wekusomalia ataura iye pachezvake kuti nyika ive nerunyararo ndokuti zvinhu zvifambe. Akatotaura zvakati good governance ndo inoita kuti nyika ifambe. Paapedza kutaura ndatofunga kuti kuda vamuturi vachataurawo kuti good governance ndiyo iri kudiwa muZimbabwe, asi ndaona vasina kuzvitaura.
Aiwa, apo tiri kunzwa kubva kuna amai Lynette Karenye Kore vanova ivo mumwe wemutevedzeri weMDC inotungamirwa nava Nelson Chamisa vari kuno kumisangano yo International Monetary Fund ne World Bank iri kuitirwa imo muno munhu Washington. Kunavo vachangobva kupinda muchirongwa tiri kutarisa isu mamiriro akaita zvinhu munyika nyanya panyaya pekukwira kwemitengo. Pindai muchirongwa mutipowo kuti kwenyu kwamuri ikoko kwakamira sei uye zvezvii zvamuri kusangana nazvo. Chris.
Yes, marvelous. We are now being joined by our first guest, Mr. Efi Lela Ncube. Mr. Ncube, welcome to the show.
Oh, thank you. Good evening.
Yes, first of all, before we start, get into the show, can you give us the proper title of the organization that you represent?
It's the National Consumer Rights Association, and I'm the advocacy and campaigns advisor in that organization.
Okay, thank you so much. Mnumzana Ncube, ungasitshela wena ukuthi umumo unjani lezi suku ikakhulu sikhangele ezitolo lapha lentengo?
Ilizwe libi okumangalisayo, sikaze sihlangane loku nje selokhu kwaba ngu-2008. Akusathengeki lutho, abantu sebelala bengadlanga, isinkwa akasithengeki, akuthengeki isawuti, akuthengeki ishukela, akugadeki izimoto, akubhadaleki school fees, akuyeki ezibhedlela. Akunanto eyenelisekayo leyodwa ebantwini engathi mina 99% yabantu beZimbabwe. I-1% yesuthayo ebusayo ehlezi kahle ebuya iseba futhi ngokuba sibulawa ibusela, sibulawa ikudila kwezinto njengoba sithengiselwa yibo bona labo futhi ababuya babiba basibusayo kuphakathi kosizo olunye olubi kakhulu olungafanelanga siluvume siqhubeke njengabantu beZimbabwe. Kumele sithi uphelela lapha, sekuhambe kwaba kude kakhulu, kwakungasayi phambili.
Okay, now Mr. Ncube, we understand that you have some figures that show that a family of five needs more than $5,000 per month. Can you elaborate on that?
Yes, certainly. When you calculate the basket of a family of five, you realize that it is at least $5,000. US dollars, Zimbabwean dollars, that is in pound notes, depending on the contents of the basket itself. Sometimes it can rise up to 8,000 or so, as I say, depending on what is you have included there. But in the main, what you put in the basket are basic commodities and services. You just include transport, you include your food, your bread, your mini meal, your meat, and so forth. You realize that meat is costing, quality meat is costing upwards of 100 Zimbabwean dollars. If it is cheap, it would be $90-$80 a kg. So you are already talking about, supposing you need 20 kgs of meat a month and it is costing $100 a kg, it's already on 2,000. You can imagine for that kind of a family, it then goes up to 8,000. But for those that we calculate using the most basic minimal requirements of sustaining a living, then it goes just about 5,000. Those would be people who are living basically on vegetables, who are paying day school fees, who are not going to, who are not seeing private doctors, who go to public hospitals and so forth. For either way, for either of those people, the life is unbearable. It has gone beyond whatever you have seen in recent years. Everything is priced beyond what people can afford, the majority of people can afford. It's tremendous. It's unbelievable.
Uh-huh. Thank you so much, Mr. Ncube. Please do stay on the line. Marvelous.
I want to name Tererodi Wokutanga. Mukoma Raymond, tinokushinga mizai pachirongwa.
Magadi yenyu.
Aiwa, tiri wadi tukutora nemi muri kupi mkoma?
Ndiri ku Mount Darwin.
Ku Mount Darwin kwakadii iko? Tambo tora nguva tisatambonzwa vari ku Mount Darwin kwakadii mkoma?
Ku Mount Darwin kuri kurwadza.
Tipeiwo mamirira akaita zvinhu ikoko panyaya yezvemitengo nezvimwewo. Muri kurarama sei zuva nezuva?
Kuno kwatisitorirama zvakanaka semunhu wamuritotaura naye atori mucivil servant, zvokutoti tatinoti kapei kacho kapinda nhasika panangopinda musupamaketi hombe iriko kumount Darwin kwekunga $600 ndabuda nekapepa bhegi kadiki diki zvekuti maretsi acho kaari kutodhiliwa nawo hatisitoziva kuti ari kugadzirwa nani.
Pamapinda umu matenga chii uyezve zvazviri kuita mari uyezve mhuri yakakura sei?
Mhuri ine vana 4. Zvinhu zvandatenga, ndakwanisa kutenga 2 kg chicken yemakatsi inoita $130. Then 2 litres yemafuta ndazoonawo makaita nzi makachipa iri kuita 80. Saka ndatenga anenge 2 litres. Then iwe ndichinhonga utimoti mwana ari pabhodhini, mwana ari kutofa nenzara kwaari ikoko.
Ehe, nokuti vamwe vane vana vari kumaboarding vanga vari kunzi vari kunzi vaise top up, kwenyu kwakamira sei ikoko?
Ya, kwedu top up takatogara tatowedzera takaendesa magroceries chaiwo tichitovhura. Takaendesa magroceries then yanga yagara iripo 1500 but kunonga svosve nemuromo.
Saka poitwa sei semaonero enyu? Dai maiwana mukana wekutaura neivo vatungamiri venyika maitii?
Inini hangu kanda ingotiwo kanawo munhu aremerwa kazviri nani kungoswalowa pride ungotiwo ouchimuti vanhu vomhanya avo vakawanda.
Aiwa, mashoko makukutu. Ameno kana muine mamwe yamuda kupedzisa nawo?
Aiwa, ndoda kungopedzisa ndichiti vanhu vemuZimbabwe ngavatisade kuhadhinwa nenhamo, tichida kujairira situation yakashata. Kana zvinhu zvakaipa ngatizvirambei.
pane organization iri kunzi National Consumer Rights Association vari pano pachirongwa vari kuti ivo munhu kuti ararame munyika ari kutoda mari inosvika 5,000 bond RTGS. Imi muri kurarama nemari yakaita sei pamwedzi?
Ini pamwedzi ndiri kuti neti mari yandinotambira inenge iri $800-$900 nenyaya yemataxi plus takutokoromora zvikwereti. Saka ndinotema kuti ndiri kurarama kanyanya about $500 mu5,000. Saka pari pachikafu chaipoka ndinotongotiwo makuseni ndikabikoka porridge manheru ndopatinongotsvagawo sadza topindawo marai ndichitsvagawo zvikafu zvibage. Sotiiziva kutotizeza.
Muri kuti vamunogara navo vaakutozeza?
Vakutozeza nekuti tinozopindawo muvillage tichibvawo muzvimabasawo zvedu izvozvo zvine mari dzakadaiso.
Ko pane zvimwe here zvimabhindo kwamuri kuita? Nekuti vamwe nezuro vaitaura ivo kuti vaakushandisa tsaona nezvimwe zvakadaro, nekutaura kwamaita kuti kutoenda uchinokumbira, vamwe vakati vaakuita butter trade. Kwakamira sei kumaundaro wenyu?
Kunoku nyaya iripo ndonyaya iri kutongochema chemawo kana wasvika. Nenyaya yekuti ukada kuchiite mabhinda okoka ezvimwe zvinenge zvekutengesa, paunoda kuenda kunoihodha maprizes anenge atokwira. Saka mari chacho anobva atokwira, sei papa nanchida kutochinja ndiite marandi ndo ari kutotenga zvinhu zvandiri kuda. Nanchinji kana iri ikokeshi it's 110 ndiri nenda 100 rands.
Aiwa mashoko makuku, kuti muve neweekend yakanaka kumaundaro wenyuko.
Nenyuwo tinotenda.
Bye-bye. Chris, before you take your caller, this caller here is just saying he's in Mount Darwin and he's really failing to cope. He says he's actually a civil servant and he says sometimes he has to beg for Milimil to make, meals for his family. But he's saying that, you know, people in Zimbabwe should not get used to living like this. So that's what he was just sharing.
Okay. Silombo nisi nyate kungwe nisa wamgela uselo nyate. Ye, ungapi kwamhla?
Mina ngiseKwanda ba.
UseKwanda, eMajawundeni.
EMajawundeni.
Ye, ungasipha umuma wakho nangapho njani?
Napa kunzima kakhulu. Ngathi kulodubo wane le sola amanzi. Amanzi sibili abantu bahamba ama-20 kilometers ngebhakethi. Ngiyazama ukuthi ngathola amanzi okunatha. Inkomo ziyachuba. Iridala ibhahile emakhaya lapho abantu sebesidla kanye nelapho. Into esiyibona lapha singathi laba abantu abasembusweni labo. Kukhanya ngani kha abana nhliziyo labantu ababakhokhelayo.
Ngani usitsho njani?
Singakhangela khathesi ukuthi umnangagwa atengene esikhundleni lapha wasela ukuthi yena uzaba ngupresident olalelayo. Right, imajority yeZimbabwe yakhuluma ukuthi hhayi ibhondi kele asilifuni. Kanti ngono kusetshenziswe i-foreign currency, but baphulela uluthi endlekele. So kwenza ukuthi impilo ibe nzima kakhulu kwezakhamuzi, because khathesi ningakhangela abantu abangaphandle kwelizwe abayibo abanceda imuli eziseZimbabwe, ngabantu ababethe uncedo lwe-foreign currency. Kesho umuntu eseSouth Africa uthumezela amarandi. And then ama-commodities wonke esiwasebenzisayo eZimbabwe avela outside the country. Government leyi ayila production, ayilani. Okwabo ikuspenda kuphela, omnangagwa begadayo emandiza mthina behamba. So yiludube esingathi sikhangelane lalo ukuthi asila hulumende total kuleli lizwe.
Hayi, siyathemba kuzolunga. Sibongile kakhulu mnumzane.
Ya, kulunga.
Mabela, that's Mbonisi Nyati there. He says the problems are even compounded by the lack of water. He says people have to travel 20 kilometers mm-hmm. to get drinking water.
Yes, and we have another caller. Let's take them. Hello, caller.
Hello, Teddy.
Makadi, and you took Sora Nanuye Zemurukupi.
Murukuta Rana Jamil and Ruku Kwekwe, Makadi, and you go sister.
I watched what you quaka mira see Kwekwe.
Ah, Chikunuku Kwekwe, Chirugura, Mayasha, Zemari, Chokwadi. Chawakutirwa Jamaica nje kuti chiro ndikafungi ndinofunga kuti ndingobatsirawo handinawo pekutangira because zvaina zvakadhakwa zvekurevesa ndo zvinonzi zvakadhakwa.
Saka muri kurarama sei vaJamela ikoko chimbotipai kuti zuva nezuva muri yakakura sei uyezve muri kurarama sei?
Muri yakakura vana vashanu but kutongo farao wakwanisa kungoti uko wafamba ukasangana naone kamaricho kangokupawo kuti ungokwanisa kusvikawo nezvinongobatikawo kumba tava kuita zvekuputisirwa maputi kunoku vopima muzvipepa zvimwe zvavari kuti mazupu kuone kuda kwekuti kageji kachona kanenge kakati kurei like kanenge kasitorina kana nesauti kamaputi kako nokudawo kwekugadzirwa kwacho. Saka unotingoti ukakwanisawo kuendawo neikako at least mwana akatambirawo kuti wotongoti at least zviri nani but hazvechokwadi ndezvekuti handizivi tave mumwaka wokuti tauda kurima but hapana kana nembeu inotengeka apa hapana kana mafertilizer kana kuti chindoshaya kuti takananga kupi apa tiri kungotenderera sembudzi yakasungirirwa pamuti but kwatakananga chake chake hatina direction.
Mm-hmm. Mataura imi panyaya yamataura kuti pane tumazupko saka vana vandozo vari kudya here kana kuti zvii zvimwe zvamuri kuita futi kuti muri irarame?
Sisi ndiri kuendawo kukabasawo kandinoita but kabasa kandinoita aka kari kuratidzawo kuremerwawo zvechokwadi endewo ndinotoshaya kuti ndingataurira aniwo kuti ndiudze kuti zviri kurema because so far pari nhasi ndezvekuti vanyepedzera kuita kakuwirirana kekuti at least US dollar is 1:15 but ivowo kakuedza kundiretirawo dhora rangu iroro vari kurireta as 1:3 u bondi saka unonyatsokuona kuti pandichaedza kuti ndikwanise inini kumeka at least $10 bondi yangu inini equivalent to usa zvakasiyana by far.
Aiwa tinotenda muve nezuva rakanaka kwamuri ikoko Chris.
Yebo silo mdolombo ecingweni lapha sakwamukela ukuhlela.
Hayi ngiyabonga baba.
Ungaphi komhla?
Mina ngisenkayi.
Oh senkayi. Akusipho enkayi ukuthi kunjani khona ngapho liphila njani lezi nsuku?
Kunzima baba komile sibi hey. Lokunzima sibi ukuthi uhulumende ngabe uyangenela sibi bakhulumisane lomfana lo enxa yezinto zingasilungele. Yahlanganisa amakhanda nje bakhulumisane kudingisiswa ngoba kunzima sibi. Itiya shayazwe ngokushukela kwemidula okumangalisayo.
Isingwa sona liyasithola.
Isingwa vele sesakhokhwa ngaso. Ndiwasho sithi $15 uyayithatha ngaso imali yempilo ekhaya ngapha sisebenza silamsebenza.
Hayi siyathemba enkosini ukuthi kuzolunga. Sibongile kakhulu mdolombo.
Hayi siyabonga.
Okay.
Let's take another call. Hello caller.
Hello.
Hey, tukutora nani uyezve muri kupi?
Ndiri muno muHarare. Kuno zviri kudhura zvino. Chingwa icho chitori $15. Hachitengeki, hatichatombochiziva izvi.
Manga mwamboenda ndekupi kwachiri kuita 16?
Mumashopsi.
Saka muri kurarama sei zuva nezuva?
zvino zviri kuno zvakaoma ukaita zvokunzwa munhu asingazvioneri zvinonetsa taitosuwa kuti dai kuti tinana president vanogona kufamba vachienda muvanhu vachiona kuti vanhu vari kurarama sei zvino hazvisizvo mapresident acho tine anokuzoda kuti aonekwe afa manje paanenge asirawo nzvanhu chingai mumuoni asi kana achiri kurarama hatibvumidzi kumuona
saka imi dai maiwana mukana wokutaura navo ivo vamunangagwa vachiri vapenyu maitii
vamunangagwa ndaingovabvunza kuti zviri kuitika muri kuzviona here kana kuti munongozva muri kuofisi ndavambofambawo vaone zviri kuita muvanhu vangavafambe vaone zviri kuitika muvanhu vaonoti vanhu vari kudye mudzimba dzavo
imimi mhuri yenyu yakakura sei uyezve muri kudyawo zvipi pana baba vauya panapa vachiti kukwekwe kwavari ikoko kuri kutoitwa zvokuputisa maputi votiwo voiswa mumapaketi mashoma madiki madiki vachizopawo vana kwenyu kwakamira sei
panapa takungodya one meal a day kaisu family of six totongodya kamwe chete kumanheru ikoko
ko panyaya yechikafu ataura izvoni
nekuti kuti tizvibhalanzise kana tatobhalanzisa unenge watongoti ukangovaona mukana wakowana akashuga wone imwe nguva mutongomwa tii akatsvuka kwete nomukaka makuseni mungomwa tii tsvuku iyo zvapera
mungati munoda mari yakawanda sei kuti murarame nemhuri vhiki rega rega kana mwedzi wega wega
grosari handingatoda inini kuti ndirarame nemhuri at least 3,000 to 4,000 bond ndekuti tiwane kurarama pasina mari iyo tinoite chinyeperana nekuti 100 iri kutenga zvinhu zviviri kakana zvitatu saka zvibatsiri tikatenga 2 kg sese handiti ka ne 2 kg sugar ne 1 bar esipo 100 yapera zvapera tinenge tisati tatenga hofu ipapo hofu watinozotenga tiri vanhu 6 handiti ka tichida at least 15 kgs a week kuti tichizvitenga ka at least 50 kg maybe yatova kuma 5 hatitoivhunzi nokuti hatikwanisi kuitenga
aiwa mashoko makuku tinokutendai chaizvo kunge manga muri pachirongwa chedu muve nezuva rakanaka
chataingochema ndechi kuti vamboonawo kana vapresident kunyange vanhu vavo chaivo chaivo mapurisa mukaona zvavanoita mudzimota tiona kuti inzara i vati vaakutopinda nepamahwindo nomumota makombi vechidhimanda $100 inzara kai asi havagoni kuzviona
aiwa tinokutendai muve nezuva rakanaka Chris, our last caller there is just saying that his wish is that the president takes a walk around town and speaks to ordinary people because he says maybe allegedly he's not getting what's happening on the ground because he says his family is only having one meal. They cannot afford to have three meals a day. So that's what he's facing.
Terrible. Babu Ncube. Ye, yeah, uyabezwa bayakhuluma lapha abantu abalaleli bethu bayasitshela bona ukuthi hayi ukudla sebesidla kanye ngelanga. Akusitshele manje ukuthi nxa abantu sebephila njalo lapho libhodabhoda njengenhlanganiso libakhuthazana.
Sibakhuthaza ukuthi bakhumbule i-connection esingathi thina ukuhlangana kwepolitiki lezomnotho ukuthi uhulumeni ufanele ukuthi asukume alungise le ndaba ngokuba nguye oyedwa ongayilungisa ngeke ilungiswe ngabantu bezidalile ngekhaya kodwa-ke abantu kumele bakhuthalele ukuthi njengoba umnumzana omunye besitsho ukuthi uhulumende bamfuqe ukuba enze izinto ngesingisi ngingathi mina there is no evidence of compassion evidence of empathy, no evidence of a plan, no evidence of a strategy on the part of government. In fact, there is no evidence of government at this point in time. So we need njengabantu ukuthi sifuqe kwenzeke ukuthi uhulumende abonakale. That's what we always emphasize ebantwini. Because if we allow ourselves to pull down our expectations, to accept the standard of living esikiyo, as poor as we are in the high cost of living esilayo, akula lapho esizaya khona, sizagcina samukela yonke into. People have to draw a red line somewhere in the sand to say, this far we have gone, we can't go any lower than this one. It is important, this is our Zimbabwe, this is our country, and collectively we must ensure that it prospers, it has justice, it is properly governed. That is what it is.
Thank you so much, Mr. Ncube. Please do stay on the line.
Hello, caller.
Ndiripo.
Ehe, taura itinzwe, tutaura nani uye zvemuri kupi?
Mukutaura naCarriage, ndiri kuChivhu.
Ehe, taura yenyu mukoma aCarriage kuChivhu, uko kwakamira sei?
Ya, zviri kuitika ndechekuti tinoshita zvekungoita maricho richo izvi mumapurazi umu. Saka kuti uudze munhu kuti aisvitso kuti iwedzerewo mari ndichana kuti tikwanise kubhalansisa, anenge achitongochema chema zvinhu hazvinambomira mushe. Kumuto dai wawedzera mari kana kuti iso kuti maresheni tiri nani, anenge achitongochema chema. Saka unongotia kuti kuti uite ngeuri kumumanikidza zvinotozonetsa, nekuti iyere ngakatiomerwawo.
Saka muri kupiwa mari dzakaita sei uyezve mune muchida mari yakaita sei?
Ya, mari dzachona muna munhu unongoshandira kana $10 pazuva. Anoona kuswera dhodhi yoshandira $10 pazuva mumafarms anori mumafojyaya. Saka $10 haikwani kana kutenga kana mabhisiketsi emwana chero. Saka upenyu hwakatooma kuno kuZimbabwe zvekutoti hamheno kuti tinopona here.
Aiwa, tinokutendai mukoma aCarriage ekuChivhu, ikoko muve neweekend yakanaka.
Maita basi.
Bye bye, Chris.
Yes, sir, marvelous. Silombongeni Sithole, mbongeni sakwamukela kuhlela.
Yebo, yebo baba, yebo baba, siyaphila.
Ye, ungaphi kwaMhlaba?
Mlasegoli.
Osegoli.
Yebo.
Ye, akusiphi imbono yakho?
Imbono yakhona lapha vele ukuthi inkinga mina engiyibona lapha na eZimbabwe, ezinye siyakhala sizwe. Sizwele bekulamavoti last year. Abantu bonke babethembele ukuthi iZanu-PF izoyenza izinto. Kodwa iZanu-PF yangena ngo-1980. Umnanga wakho wakhona yena lowo ekhona enguye naye wayengu-minister ngo-1980 esebenza nomgabe. Abantu beZimbabwe mina angazi ukuthi yini ababeyivotelela iZanu-PF, bevele beyazi bona. Sikhala nje sizoya thina thina bantu ngoba amavoti ayebekiwe, abantu bakufanele bangavoteli iZanu-PF. iZanu-PF ine-3 majority ephalamende. Noba ngathi iyakhulumisana ne-MDC ilakho kuyala izinto ziqhubeke zinje ngoba abantu bazikhethela iZanu. Nasaye ubona yona iSADC isehluleka ukuthi ingenele indawo ngeZimbabwe, i-African Union yehluleka ukungenela indawo ngeZimbabwe ngoba abantu beZimbabwe bazikhethela bona ukuthi bafuna ukukhokhelwa libandla leZanu-PF. Noma iyehluleka noma injani, isinkwa sizokhuleka sikhwela sirayithi savotela iZanu, ivele isehluleka. Impuphu izaqhubeka ikhwela injalo ngoba iZanu vele sayivotela sisazi ukuthi vele iyehluleka. Mina ma kunze ngikubona kurayithi ngoba abantu beZimbabwe bayayazi iZanu-PF vele ukuthi yona iphethwayo iyahluleka. So angikuboni mina kuyinto embi ngoba amavoti ayebekiwe last year. Abantu beZimbabwe kufanele bona bazikhethele bona umuntu abamfunayo bayisiphi iZanu-PF. So bona bazikhethele uPresident Mnangagwa, Mnangagwa waqhubeka esebenza enjalo. I-opposition iqhubeke nayo incindezela kakhulu, isebenzisa amandlayo wokuthi uMnangagwa akayenzi ukhetho oluqondileyo. uMnangagwa uqhubeka thi abantu abaphikisayo. So mna ngiyayisekela kakhulu into eyenziwa iZanu-PF ukusebenza kwayo okwakhethwa yibo abantu beZimbabwe abathi bona bafuna ukukhetha uPresident Mnangagwa, bafuna ukuphekezela iZanu-PF. So iZanu-PF singakhali, yahluleka kudala. Ngiyabonga kulokho baba.
Hayi, sibongile kakhulu Sithole.
Yebo.
Marvelous. That's Mbongeni Sithole there. He says people shouldn't be crying now because that's what they voted for.
Harsh words there, but let's take our next caller. Hello, caller.
Hello.
Hey, tukutaura nani uyezve muri kupi?
Ndiri Victoria Falls.
Hey, but taurisai mbichana, mati muri ku Victoria Falls. Muti edzere mbichana, taurai tinzwe kuti kwakamira sei.
Api?
Taurai enyu. mitengo yezvinhu ehe
ya kuno kutora kosa ai zviri zvikira zvei hazvina kumira zvakanaka
tipeiwo kuti chingwa chiri kuita mari
kuno $15
iyo mari yacho iri kuwanikwa here ikoko
mari hairi kuwanika zvishoma zvishoma izvo
saka muri kurarama sei semuri
muri hai tinomboshanda mumasezi ayoyayo asi nini ndoshanda nemhuri yangu ndoshanda chese
asi yakuluma isindebele
yee
yeah. But Chris
unjani umomo khona apho ba
amomo ngapha kungcono nje khonoko nje hayi akuna plan
manje ubona ungani nxa usiyavota sithi kuvotwe kuvuke kuvotwa kusasa ungavotela abakhona yini kumbe ungadinga abanye
kokuvota lokutsho ukuthi ungavota nje suzikethela nje awuseprivate
hayi ulungile sibongile
I was being honest yeah. Despite things being hard he still has a right to keep his votes private you know
yeah so Ncube are you still there
yes I am
yes Mr. Ncube in January this year the price of petrol went to about $7 or $8 if I'm not mistaken and the people went out on the streets and demonstrated. Today it's more than $15 but people are quiet. What could be the reason?
Well, there are a number of factors. It actually went to $3.40 or thereabout from a dollar something when the president announced a raise in terms of, exactly, in January this year. I think it's a combination of a number of factors. We have stayed in this mud for a long time, so much so that a number of people, a lot of people, are getting used to this level of corruption, this level of economic malaise. The second thing is the level of political crackdown, security crackdown, if one may say that. There is no space for people to exercise their rights, to protest, to assemble, to freely speak, to associate and all those things. Despite the fact that those rights are guaranteed in the Constitution, they are denied either by pieces of legislation or by practice on the ground. But also, most important, I think there hasn't been any leadership. It's very unfortunate. Any leadership to appropriately organize people, to give them the level of confidence that they can really stand up within their rights, within the Constitution, and challenge what is wrong with the economy and the politics and win at the end of the day. So it's a number of things. The playing field itself does not allow people to be free to exercise their rights, the level of oppression, and also the absence of leadership just to organize people to challenge the system.
Thank you so much. Please do stay on the line. Salom lalelo maduna kobulawayo siyakwamukela kuhle.
Linjani baba Khandi?
Hayi siyaphila linjani le.
Hayi siyaphila.
Eh kunjani kontuthu?
Lokunzima la.
Akulantuthu.
Akulantuthu kona.
Hey, akusitele imbono yakho ngodaba lolo lwentengo lolo.
Uhlupho lapha mina endubonayo baba Khandi. Kulento ezimbili lapha abantu abangazinanzeleliyo. Kube fuel le lamagetsi. Angithi.
Yeah.
There's lo into lezi zikhwela baba. Singazonda abantu bamabhizinesi sithi no bakhwezelani indlela. Uhlupho phela abantu abangakunanzeleli umuntu webhizinesi ushiyene lohulumende onguyo njani kothi nxa engelamali uyakhweza ama-taxes. So wena ole-bhizinesi ungehlisi into zakho ingabroke ibhizinesi ozakwenza ngekusasa. Angithi la ule muli labantwana ofuna ukuphila. So into eyiyo eqakathekile abantu abafana ukuthini bayikhangele. Ungabe ubaba wajiya ubaba omgabe noma abantu babemzondo, angithi wayekhangela ukuthi abantu njengoba bedubeka mina ngingukhulumende ngingabanjani, ngingabaprotect. Then abantu bazavukela uhulumende njalo lokho kwakubuye futhi kathi ngoJanuwari abantu benzani. Bangene streeting abangenanga ngokuthi babetshengisele uhulumende ukuthi hayi lokho kwenzeka kulunganga kodwa abakutholayo kuyini anti bachawa abantu babulawa. So umehluko ukhona phana abantu asikukhangele njengakhona lokho okukhunywa ngubaba uNcube la. Ngiyamthanda ubaba uNcube because ukhuluma iqiniso ukuthi nabantu bakunanzelela ukuthi impilo ngohulumende. Uhulumende lo wethu nxa esithi yena akakontroli ma-crisis uyaze sitshoze. Angithi uyabe efuna ukubulala abantu.
Hayi kwezwakala.
So uhlupho lukuhulumende as long evuma ukuthi ifuye likhwele every week la magesi ngikutshele khona apha esikhona amagesi kade siwathenga nge-$10 eyi-100 kuthi akhilo wethu. Ngiwathenge izolo awe-$10 ase-12 kilowatts right. Akunjela ukuthi ngayaba i-$10 12 ngenyanga sofana ukuthi uthenge $200 amagesi bagcina njani abantu.
Hayi kuyezwakala, siyabonga kakhulu ngombono wakho.
Okay.
Aiwa Chris, nasi pano pari kupisa. Sekutaura kwaita mwekola, I think ndeyo kubindura, but tina mkoma Praise vari panare. Hello Praise.
Tunafara mazandizwe.
Aiwa atiri wadi makadi iko kwa mri koko.
Hai tutiri nani, tunungota tarika na Zimbabwe.
Ehe, muri kupi sisi Praise.
Ndizwa Harare kunonzi Guruwa.
Ehe, taurai tinzgo kwakamira sei nyanya panya iyo yema Praise nezvimwe.
Kuno kwakatooma nokuti vanhu vachona zvavanoita vanongoti dhizi rakanzira kwira zvinhu zvakaina zvisezvobva zvatongokwira. Kana zvikanzi US rapakati vanobva vatongokwidza asi US rakanzira donha havambodzikisi saka haaraiti yacho iri kutorwanza.
Saka muri kurarama sei, mhuri yakakura sei?
Inini ndine mhuri zvangu tiri mhuri 4. Murume wangu ipapa akati zvetinogara kubasa kwake rine yekuda kwekombi transport aikwira makombi 2. Saka inini kwandiri kunokurwa kustend kwangu saka inini ndikutongogara nemwana iye ari ugarowo kwake saka pachitafu apo iye ndiye anotozvilimita inini nemwana wangu titoriwo haakungotamburira ndozvave ndotongobika kawani iye ndakangomuzoro dzimbiwo kana nemafuti kuchikoro akaenda ndotozodyona yadzoka masikati kana raisi kana ichiyo chiripo kana chimunyawo ndizvozvo.
Aiwa saka dai maiwana mukana wekutaura nevatungamiri wenyika maitii musati maenda zvino?
Dai ndaiwana mukana ndaindogoti ngavatinzirotiti ngavaite kuti nyika ifambe zvakanaka. Mutungamiri wedu hetinomuda ndiyaga sorobho ndiyaripo saka zvotizoti nokuti iye ndiyari kutonga saka ngangoonawo kuti mhuri yake iraramewo mune zvakanaka.
Aiwa mashoko makuru kuti tinokutendai chaizvo, muve neweekend yakanaka kuruoko.
Nenyuwo ndinotenda.
Baba iri gei titore mumwe kola wedu. Halo kola.
Halo.
Ehe, tiri kutaura nani uyezve muri kupi?
Halo.
Ehe, taurai henyu, tiri kutaura nani muri kupi?
Ndaitai ndipavhurume uku kuchiredzi.
Aiwa taurai tinzwe kuchiredzi kweshuga uku.
Kweshuga chaiko chaiko, asi isusu vari kweshuga tichatombokwanisa kana kuidya izvozvo.
Saka kwakamira sei, maPrize akamira sei?
MaPrize zvisa madhodhasi haana kumira zvakanaka. Chingwa tiri kuchitenga $18 siyo iri kudhura makombi kukwira tichienda kubasa everyday $4. Saka zvacho zvichatobhalanza pamasalari haana kana kutombowedzera. Marendi vamwe vekubasa kwangu vanga vaitochema-chema kuti marendi ari tonzi ma100 rand parendi. Apa tikada kuti tarise rendi ye100 rand yacho nepanozopera mwedzi hamene uchiita kutaura nemari.
Sadai maiwana mukana wekutaura nemutungamiri wenyika maitii?
Inangu mutungamiri wenyika ndaiko mudhati yake nhavo akundikana.
Aiwa tinokutenda imuve ne weekend yakanaka. Bye-bye. Chris, we had two callers there, unfortunately, because, you know, it's very hot today. We have more callers waiting to come on the line. But they're basically echoing the same sentiment, saying, you know, they would like the president to at least have empathy and think about what the ordinary person is facing. The last caller is actually from Chirezi. He says he's from the Sugar State, but there is no sugar in his household. He says he cannot afford to even buy sugar. And then the other lady was saying that she has had to live separately with her husband because her husband was taking two combis to go to work. So he's living at his workplace and she stays in Rua with her one-year-old child, she said, and, you know, other older children. But she's just saying it's tearing families apart.
That's sad. Mr. Ngube, are you there?
Yes, I am.
Yeah, Baba Ngube, uyabezwa bayakhuluma abantu lapha. Bangani bona nxa sikhangele ikakhulu imbono yabo abakuhlanganisi ukuthi intengo le ekhwelayo ihambelana lezombusazwe. Ubona ngani ngesikhathi sokhetho baza kukhangela yini khona?
Yikho okuhluphayo khona lokho ukuthi nxa ngabe izinto zidula ukuthi nxa sekuvotwa abantu bangahlanganisi ukudila kwezinto levoti bakukhangela sekuhlukanisile kuthelo kuyana ngokunye namhlanje sila. Kanti ke yonke indawo emhlabeni i-economy yabo ezomnotho zabo ziya ngohulumende okhona, yikho kufakwa uhulumende. I-economy yeBotswana iyasebenza, le South Africa iyasebenza ngokuba uhulumende wakho niyasebenza. Eneliki iyasebenza ngokuba uhulumende iyasebenza. EJapan iyasebenza ngokuba uhulumende iyasebenza. Ungabona lapho kulanjwa khona, okufe khona nguhulumende. Nxa ungavusanga ipolitiki yethu ihamba ngezinyawo, yananzelela abantu, yanakekela abantu, yahluphekela abantu, yabakhulisa abantu, akulanto ongayilungisa. Into eluhlupho kathesi njengoba abantu bekhuluma becela ukuthi ngabe upresident uyabhoda akabone, bakhalela uzwelo nje ukuthi uhulumende abe lozwelo anakekele abantu. Izinto ziyakhwela usuku ngosuku, bazidulele. Ngabe sithi bayakhuluma bakhuluma inganekwane zokuthi kuzalunga nini, ngokuba bathe befika bafica kunganje, bafica isinkwa siyi 90 cents, namhlanje siyi $16, bafica ithukela liyi $2, senamhlanje liyi $50 or $40 khonale. Izinto ziyakhwela ziphuma endleleni, lokhu bethembisa bengalungisi. Ibhondi nothi leli kalisebenzi, ubugebengu busela bugcwele elizweni. Kudingeka uhulumende alungise lezo zinto. Akula ndlela yokuthi zilungiswe zingalungiswanga nguhulumende. Kumele alungise izinto. Nxa ibhondi lingasebenza lethi US dollar kumba lethi randi, kuke kuma ama-prizes ayekele ukuphuma endleleni njengalokhu akwenzayo.
Yes, but Mr. Ngube, we have seen that people, especially the voters, still have faith in this government despite all these shortcomings, as seen in the recent by-elections. What do you make of that?
Well, aside from the allegations of rigging, it's really a tragedy. There is a lot of, whether one will call it civic unawareness, or political illiteracy on the part of Zimbabweans, to the extent that we fail to connect the economic decline, the joblessness, the unemployment, the poverty, the inflation that is ever rising, the ever rising cost of living, to the political governance system that is existing in a particular country, in this case in Zimbabwe. But I want to emphasize time and again that there is a direct connection. That's why you are given an opportunity as citizens who are above 18 to choose whether you want to continue with the economics as it is, with the inflation as it is, with the ever-rising cost of living as it is, by voting for the existing system or at least trying somebody else. That is what is happening throughout the world. And that is why that opportunity is guaranteed to every Zimbabwean citizen to say, just take stock of what has been happening over the past 5 years. Do you want to continue with this government or you want to take a chance with somebody else? We see sometimes people, there is an allegation that there is a lot of leaking out there, but I don't think that those that are deadly government in the country like this are getting a zero. There are still people who vote for something that is not working. That is a level of illiteracy on our part as Zimbabweans, political illiteracy, that is very unfortunate because it is not our own functional illiteracy, literacy. The 97-99% of our literacy rate is not translated into political literacy, into civic literacy, into electoral literacy, so that we are able to connect the dots and put the right system in place.
Okay, thank you so much, Mr. Ncube.
Regai titore kola wedu wakupedzisira tinoda kutenda sisi Tabitha Manyoni vanyorera pano na sisi NG Mutetswa vanyorera vangoda kuti fone tichafona munguva inotevera kola makadi tikutaura nemi muri kupi
tripo makadi vori tikufona ndiroku kwekwe
ehe tikutaura nani
vampofu
taurai tinzwe vampofu
sisi tine zvinhu zvakaoma.
Zvii zvamuri kutarisana nazvo?
Maprize ezvinhu haachabatika, mari yacho chero kuti uiwane maprize ari kuchajiwa muhutatu. Pane prize yecash iri bond yeiko cash neeswipe. Saka kuti uwane mari yacho yekutenga ipapo pakatoma, cash yacho haibatiki kumabhenga hakuna. Maprize ari kukwira daily, every month iwe uchikwira nemaprize otokwirawo.
Chingwa chiri kuita mari ikoko?
Nhasi ndachiona matii mutanga chichiita $15.60 zvinofure kwaflobel.
Saka muri kukwanisa here kuti murarame imi nemhuri pamari yamuri kuwana uyezve munei muchida mari yakawanda sei kuti munyatsorarama zvakanaka?
Kurarama nemhuri hatisi kutokwanisa nekuti mari yatodzitora ungatokwanisa kurarama zviri nani kuda ukawana 10,000 bond. Ida pamwe zvingatombinge zviri nani.
Aiwa mashoko makuru kuti tinokutendai hanzvadzi muve nezuva rakanaka.
Aiwa ndinokutendai asinda chida kungotaura chinhu chimwe chete kuti dai president vanga vachikwanisa vambotarisa kuti zvii zviri kuitika. Zvakare ndinokuda kungoyeuchidza vanhu kuti kana muchinzwisisa bhora makaona timu yeDynamos yarelegeta player kuti haichakwanisa kutangira Dynamos nekuti wakura kana kuti ani zvaari kutadza kuita aakugara pabhengi. Asi same player iyoyo yotora bhegi yobereka yoenda kuManchester United kuBritain kuti ndaakunotambira Manchester. Munofunga here kuti achanosvika akagohwesa maschools kuManchester, Manchester ikawina yakatora league?
Aiwa ndima vamavharisa mukoma. Tinokutendai chaizvo. Chris, we're hearing there some, you know, analogy from our last caller. He's out there, I think he said he's in Kwekwe, if I'm not wrong. But he's saying that maybe, you know, people need to relook at the situation on the ground right now. But he was given an example of a Dynamos player being relegated and then joining Manchester. Do you think he will score?
Wow, that's a tough question.
Mm-hmm.
Yeah, Mr. Ncube, we are coming to the end of the show. Your last word as far as these price hikes are concerned.
We need to fix the politics. It's politics, politics, politics. This is the cause of the economic problems that we have. They need to talk to each other, reach out, ensure that all stakeholders come around a specific table of negotiations. We must bring the business on board, labor on board, the politicians across the political divide, opposition, ruling and so forth, as Zimbabweans, and find a solution, a lasting solution. This is unsustainable. This is unacceptable. It has to stop.
Thank you so much for having us here on our show tonight. You were so good. You gave us all you have. You know, I know I've spoken to you before on these issues, economic issues. You always come out right. Thank you so much, Mr. Effie Dlela Ncube.
Thank you very much.
Thank you. That was Mr. Effie Dlela Ncube. He is the coordinator of the National Consumer Rights Association, and we would like to thank all our callers who managed to get through, and for those who didn't, please try again next time. My name is Chris Gande. Let's meet again next time, same station, same frequencies.
I'm Marvelous Mshlanganya here, but I'd also like to read a message from Tapiwa Manokore, who's saying, please, Tete, Mbondi pay your chance. Sorry, time is not on our side. Unfortunately, we have no extra time. Bye-bye. Have a nice weekend.